Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu, Gumi Guri 4, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakutori namanesa atotaura moto zodzoka madokta aita sei auya. Tiri kuti daiwa Zimbabwe yachibatsirwa pamadokta nekutika murwere anofari mumba. Uchibudirwa neurwa pasaidi apa unodzwa unofira kuita sei.
Zvinhu zvoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende sezvo vana chiremba vasiri kuenda kumabasa. Vanhu vakagariswa pangandu holding camp kumanikaland vopesana padanho rekuti vachanogariswa kupi patsva kuchimanimani west.
Legitimacy iyayo kuti pauri ipapo wakapatiwa here navanhu kana kuvakachipaa. Nyaya iripoto yokuti vamaampire dai manga matiudza kuti no vana vasikana nemi vana vacharwisa zvamuri kupera kuzvitaura ii. Purezidendi varipo vakahwinhana mavhotsi akati kana nezeki and even the constitutional court that said he is legitimate did not give us the figures kuti mnangagwa akahwinhana mavhotsi mangai.
Mutevedzeri wasachigaro weMDC vaJob Sikala vanoti havacherechedzi vamunangagwa semutungamiri wenyika nekuti hapana anoziva kuti vakakunda nemavhoti mangani. Tichanzwa zvamunofunga imi vateereri veStudio 7 muchirongwa chanhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vari pasi pesangano reSenior Hospital Doctors Association vakatangawo kuramwa mabasa nezuro vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende izvo zvasiya upenyu hwevarwere vakawanda huri parumana nzombe. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vana chiremba vakanga vazivisa hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa nechimbi chimbi kutadza kwayo vopinda mukuramwa mabasa kutanga nhasi. Kunyange hazvo vamiriri vana chiremba vakuru vaita musangano nebasi rezveutano nhasi, hatina kukwanisa kunzwa zvabuda mumusangano uyu. Kuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru ava kunouyawo panguva yevana chiremba vadiki vasiri kuendawo kumabasa. Nhengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzakatanga kusaenda kubasa musi wa3 Gunyana dzichitiwo hadzina zvikwanisiro zvekuti dziende kumabasa. Kuramwa basa kwana chiremba ukwasiyawo varwere vasina mari vachitambura sezvo vasingakwanisi kuenda kuzvipatara zvakazvimiririra izvo zvinodhura. Mumwe wevarwere vava kutyira upenyu hwavo amai Mesi Mutanda, avo vane chirwere chegomarara vanga vauya pachipatara cheparerenyatwa kuzoitwa chemotherapy, vanoti vakamiswa kurapwa nekuda kwekushayikwa kwavana chiremba.
Handisi kurapwa bhozi kemo yangu ndototeswa ndiri kuwadzi. Saka kuwadi kwacho kwakatovharwa kuA6. Ndakatobudiswa Friday, last Friday iyo ndiri pakemu. Saka ndina kutopedza masaiko angu ndakangoitwa 3. Ende wozoflashwa futi urimo uchimonitwa nachiremba vachiona zvinoitwa zvakawanda. Saka dai hurumende yaonawo yatibatsira kuti tigone kurapwa tiriritire vana vedu. Sezvini chirwara nekenza murume akatondiramba, handina munhu anondisponza. Asi chipatara chachi chingotondirapa zvakadaro.
Kusavapo kwana chiremba uko kuri kukonzerawo kuti varwere vari muzvipatara zvehurumende vabudiswe utano hwavo huchiri panjodzi. Amai Beauty Mubai vanoti baba vavo vakangobudiswa muparirenyatwa vachiri kurwara. Amai Mubai avo vanga vari kuparirenyatwa vati kunyange ongororo dzakaitwa baba vavo dzakabuda, havana kukwanisa kuwana chiremba wokuti avatsanangurire zvakabuda izvi zvokuti havachaziva zvekuita.
Hakutori namanesa atotaura kuti moto zodzoka madokta aita sei auya. Tiri kuti daiwa Zimbabwe yachibatsirwa pamadokta nekutika murwere anofari mumba. Uchibudirwa neurwa pasaidi apa unodzwa unofira kuita sei.
Izvo zvinhasi tauya kuzobvunza marizauti ake atakasiya pano. Marizauti akabuda aruda chiremba apa murwere akavata mumba. Tiri kukumbirawo kuti hurumende dai yabatsirwa madokta adzoka panzvimbo.
Vana chiremba vanoti vanoda kuti hurumende iwedzere mari dzemihoro pamwe nekuvawanisa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushanda zvakanaka mazuva ose. Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti vana chiremba vari muzvipatara zvehurumende vanodarika chiuru nemazana mashanu. Vana chiremba musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakaratidzira pachipatara cheParirenyatwa nechitatu vachitsutsumwa nekusawana minduro kubva kuHealth Services Board pazvichemo zvavakaendesa. Ukuwo sangano reHealth Services Board rinoti riri kuongorora kuti dambudziko revashandi vezveutano ringagadziriswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vagari vepangangu holding camp kuchimanimani mudunhu reManicaland avo vakawirwa nedambudziko remafashanu ecyclone Idai havasi kuwirirana padanho rokuti vanogariswa panzvimbo itsva. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanhu vasiri kuda kuramba vachigara mumatende avari, amai Emadure, vanoti vanofara kuenda kunotanga upenyu hutsva panzvimbo yakadzikama.
Vakuru vanode zvavo zvokudya zvinenge zvakaringana kana environment chaiyo chaiyo munhu une nzvimbo iwakajairira. Kudai kuri kuti nyika yedu ine zvakakwana, ukaona pozi apo pari kugare munhu, utano hunodiwa, matoilets, mvura dzakachena dzekunwa. Zvandataura zvese zvezvikoro izvi ngokuti kuti vanhu tinotarisira ramangwana kazhinji kuvana.
Mumwe mugare wepangangu holding camp, amai Priska Mtema, vanobvumirana nemashoko amai Dhuve. Amai Mtema vanoti hazvibatsiri kuramba vari pangangu sezvo nzvimbo iyi isisina kukodzera kuti irambe ichigarwa nevanhu.
Tinotarisira kuti vanhu ivovo ngatisimudzwe tiiswe panzvimbo dzekuchengetwa dzakanaka kune kuti tirambire panzvimbo isingaiti tichizoona futi kuparadzwa kuchiuya mafashamu echinga auya. Saka tinoshuvire kuti tese nevamwe vedu ngatizwisise kuti tiende panzvimbo dzatinenge tasarudzirwa ngehurumende yedu kuti tigare tikwanise kuchengeteka.
Asi mumwe mugari vaPearson Murepa vanoti vanoshuvira kuramba vari mungangu sezvo muri mumwe vakaberekerwa kusvikira pakukwegura kwavo. VaMurepa vanoti vanoda kuti vatsvagirwe pekugara munharaunda yeChimanimani kwete kubviswa munzvimbo iyi. Kunyange hazvo vaMurepa vachida kurambira kuChimanimani, amai Juliet Sungano vanoti havachadi nezvapo.
Hatimwe kunga tiri mukembi mune upenyu husina kumira zvakanaka. Tiine vana vedu vanasikana kana vanakomana, ngekuti vana vanokwanisa kubatwa zvibharo ngekunga kugara kwedu kusina tsarukano. Vana vanokwanisa kusangana nezvirwere zvakasiyana siyana zvemazuva ano. Plus mukembi tinokwanisa hekuona zvirwere zvinotiataka isusu vanhu zvemanyoka chichi ngekunge takaungana kugara kusina kumira zvakanaka, ngekuti hazvizotikwaniri mvura nezvimbudzi neinei hazvizotikwaniri. Mhuri dzedu hadzichengeteki zvakanaka.
Amai Winnet Mangezi vanoti vanhu vanofanirwa kutamiswa chete kana pawanikwa nzvimbo ine mvura sezvinodiwa zvose pakugara kwakanaka kwevanhu, sezvo nguva zhinji vanhu vachizoona vave panzvimbo isingavagutse mushure mekutamiswa.
Temporary structure izvi tinodai zvaibvira hurumende yedu kudai kuri kuti zvimari iri kubatika. Ngakuwe kutanga nemvura, matoilets, then munhu ozowane pekugara. Ngekuti tinozwa kana kutaura kuti kupresenta kuri nani pane kuzodini pane kuzoti dambudziko rapo kuzozvi avoida kunonetsa. Saka kudai kuri kuti kunotanga kwanase kutsvagiwe nzvimbo ine mvura, nzvimbo inoite kuti zvimbuzi zviakiwe, then munhu ozowaniwe pekuti arare imba zvayo.
Mudzviti wedunhu reManicaland vaiti Kasenza vakaudza vatori venhau kuti vanhu vari pangangu holding camp vachanogariswa patsva kuuchakohwa kuChimanimani West, uko vagari vanoti kunonetsa kuwana mvura. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Studio 7 yakaita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe paClown Plaza Hotel neZuro Maneru. Chirongwa ichi chaitsigirwa neMedia Center. Godwin Mangudya anotiudza zvakaitika muhurukuro iyi.
Vachitaura pamusangano uyu mutevedzeri wasachigaro MDC notungamirirwa naAdvocate Nelson Chamisa vaJob Scholar, vakati Zimbabwe yakatarisa nematambudziko munyaya dzematongerwo enyika, upfumi nenyaya dzisarudzo, uye zvinoda kuti vanhu, masangano ese zvematongerwo enyika, vedzisvondo nemasangano anoshanda akazvimirira vagare vaita nhaurirano dzine musoro. Vakati ivo seMDC vachaita zvose zvavanokwanisa kugadzirisa zvinhu, vachiti nhaurirano dziri kuitwa pari zvino hadzina maturo ose. VaSkala vakati bato ravo haricherechedzi vamunangagwa semutungamiri wenyika, nekudaro nyaya yesarudzo inofanira kugadziriswa kuti utongi hwemunhu anenge akunda musarudzo husapikiswe. Asi vamwe vakaita sava Stephen Maimbire vakati havaonese kuti nyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa ichashanda, nekuti ndivo vave kutonga.
Musi wa7 September wapfuura uno, vamunangagwa vakatara zuva iroro kuti kuitwe maby elections. Munhu uya ari illegitimate. Takaona marallies akuitwa kuita maelections iwo adaidzwa nemunhu ari illegitimate. Tibatsirei ipapo asi dialogue yakanaka. But I think language which is legitimate, they are dimmer. Then we go forward.
Asi vaSkala vakati havagoni kuteerera vamunangagwa nekuti bato ravo haricherechedzi utongo hwavo.
Vabvunza mubvunzo wokunzi chinonzi legitimacy chii? Vamaambire, legitimacy inyaya yokuti pauri ipapo wakapapiwa here navanhu kana kuti wakazvipapa. Nyaya iripoti yokuti vamaambire, dai manga matiudza kuti no, vana vaSkala nemi vana vachamisa zvamuri kupera kuchitaura izvi. President varipo vakahwinda namavhoti akati kana nezeki, and even the constitutional court that said he is legitimate did not give us the figures. Kuti munangagwa wakawinda namavhoti mangai? All the elections from 1980 even amugaba airiga nyange naye akarana egaya. We have got figures. Can you tell us the figure yakahwinda nayo vamunangagwa?
Mutungamiri weLead Amai Linda Masarira kaingidza vakati vanhu vanofanira kusiyana nenyaya yekupikisa utongo hwavamunangagwa, votsvaga nzira dzekuti nyika ingafambire mberi sei.
Tinoona zvakare kuti mapato iwowo tichienda kumberi, kungava kukanzuro kana kupariamendi, vanotadza kuwirirana pazvinhu zvekuvaka nyika ino nekugadzirisa mararamiro evanhu. Nekuti vanenge vachiti kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite, kana zvisina kubva kubato kwedu hazviite. Asi tichienda mberi, tikatanga tagadzisa nyaya iyoyo yekuzvizvarwa zvemuno muZimbabwe zvogona kuzvimiririra, vachirwira kodzero dzavo, vachitaura kuti isu hatichada zvekuudzwa kuti ndezvemusangano uyu kana musangano uyu. Ngatimbotangei tagadzirisa nyika yedu, ndopatikufanirwa kutanga kusvika sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe.
Vakati vezvematongerwo enyika vanopikisana paruzhinji, asi vanobatana kunzvimbo dzakaita separamende kana vachinge vave kurwira zvinhu zvakaita semotokari nemari dzemihoro. Asi vamwe vakaita samuzvari Tatenda Majoni vakati zvinonetsa kuti vanhuwo zvavo vagadzirise zvinhu pachavo, nekuti vakaedza kuita izvi vanoitwa kafira mberi.
Vanhu vachiintimidata. I don't know who fault it is, I'm not pointing fingers, but as a citizen tinototya kuti takanzi ngatisimukei titaure maproblems edu, tinobva tatya kuti ticharohwa.
Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaRichard Mahomva vakaudza musangano uyu kuti nyaya yekuti vanhu vave kuita zvemapato avo ndiyo iri kukanganisa kuti mapato ashande pamwe mukugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Nhau yemasanctions haisisiri nhau yemuZimbabwe chete, asi inhau yakukomberedza Africa yese, nekuti tinoona SADC iri kuita urongwa hwekuita kuti pave nematch against sanctions. Naizvozvo zvinoratidza kuti nhau yemasanctions yanhau that is being shared across the African continent.
Asi vaSkala vakati zvirango izvi hazvina kutemerwa munhu wese, uye nyika dzacho dzakatemera Zimbabwe zvirango dzakaita seAmerica neEuropean Union ndidzo dzinobatsira Zimbabwe zvakanyanya munyaya dzedzidzo, utano, chikafu nekuwanisa vanhu mvura nezvimwe. Pakave nekubvumirana pavatauri vese kuti vanhu vanofanira kushanda pamwe uye kuita nhaurirano dzinoita kuti nyika ifambire mberi. Iyi ndiyo hurukuro yekupedzisira yakaitwa neStudio 7 neMedia Center mushure memisangano yakaitwa kuChinoi, Masvingo, Gwanda, Lupani neVulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
tombotarisa zviri mumapepa nhau. Muchikamu chino tinotarisa misoro yenhau iri mumapepa nhau pamwe nemadande mutande akasiyana siyana. Totanga nedande mutande rezimlife.com iro rinoti mutori wenhau ane mukurumbira Patience Nyangove akashaya nemusi wechipiri kuNamibia uko anga ari mupepeti wenhau. Nyangove uyu akamboshanda kuDaily Mirror neThe Standard muZimbabwe akashaya mushure memasondo matatu apinda muchipatara chemuVinduk achinetseka nechirwere cheitsvo. Bepa nhau reNewsday rinoti Zimbabwe National Water Authority yakwidza mari dzinobhadharwa mukushandisa mvura nezvikamu mazana mana kubva muzana, ichiti yatora danho iri nekuda kwekudhura kunoita mishonga inochenesa mvura. Bepa nhau reHerald rinoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakanyorerana zvibvumirano zvemushandira pamwe nemapoka akasiyana-siyana senzira yekushandira pamwe muhondo yekurwisana neuori. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Diko vatirire Studio 7. Ini ndinonze nendula diri muHarare. Ndinorwadziwa zvikuru sei nenyaya iri kuitika muZimbabwe. Nyaya yekuti madhokuta ari kurangwa mabasa nekuda kwekusaipiwa mari dzavo zvakanaka, uye nekuti mishonga yacho hamuna zvakare muzvipatara. Apa iyo hurumende yedu zvichitaura kuti vakanga vachida kuvaka miziyamu, kuvakira munhu wakafa guva rinodhura, apa vanhu vapenyu vechifa. Munoti kuita wehere ikoko chero munyari imimi vana mukoma jonga? Zvimwe zvono vanhu vanonasa kuti isu hatisi kufunga vanhu vemuZimbabwe vesanupf unhu zvavo zvavakuita hazvichanaki. Tenda.
Makadii paStudio 7? Ini ndiri kuno kuSouth Africa. Zita rangu ndinonzi Gogo. Chemo changu nechekutiwo dai hurumende yaonawo madoktayo ari kustrika kudaro kuti vakasire kuvapa mari dzavo vagonezve kugadzirisa nyaya yezvipatara izvi, nokuti kana naivo vacharapiwawo navo madokta iwavo varegedze zvekuinda kunze kwenyika vachindorapiwa kunze kwenyika, zvinhu zvinotonyadzisa zvikuru. Saka tinokumbira hurumende iyoyi yavamunangagwa plasi yavo vari kuti vamugabe vanga vakasunga mutemo vari kunyepa ivo varipo vachanga vachisunungura vanhu vakuru kuti chokwadi. Hatidi zvisina basa munyika, hatidi zvisina basa. Kunoku vachitori kunze kunoku aya kusikuda, itori nyaya yehurumende yavo iyoyo yavamunangagwa iyoyo yakatoita kuti tiuye kuno kuSouth Africa naivo vamugabe vacho. Saka vakangofanana vanhu vaidyidzana vanhu ivavo.
Dzimwe nguva unombozvibvunza uri wega kuda kunzwisisa kuti vanhu vezanupf kana vachitaura vakafanana navo vanei vachirumanzwa vanotaura nepfungwa dzakasikwa nadzo munhu naMwari here? Unoona munhu unomanyira kuti kwai Zimbabwe inei neAmerica, ipa wabva zvemukutama mukutaura achichema kuti kwai America ndiyo yakati pamasanction. Kosaka kana Zimbabwe isinei neAmerica, America ikapa masanction kuZimbabwe, munogochemei? Kumwe kutaura kwevanhu vezanupf ndinotadza kukunzwisisa kuti vanozama kudini chaizvo chaizvo. Zvinhu zvingori pachena kuti kana zvinhu vakundikana vanokundikana. Vamwonzora vataura zvakanaka kuti kwaita mabhinya anotora vanhu achivatocha, zvinokonzerwa nemasankisheni here izvozvo?
Makadii veStudio 7 nevateereri, ndine nyaya imwe chete iri kundirwadza iri kuitika kwedu kumakorekore uko kuDarweni. Izvi zvinoitika uko kunonzi kukapiripiri kuzasi uko kudhuze nekumukumbura. Mukomana anonzi Hedzai uyu ndiye wokubaya vanhu gore riye ra2008. tinotoziva munhu waakabaya anonzi nharo pfira futi munhu kutopfa. Zvinonyaya iri papa ndeyekuti chibahwe chokuhorewa chidouya, ndokuti aiwa zvidonaka ndezvokuti tichichengetereka muchikoro. Iye zvino ndiyeka opinimidza pamberi waakuchitora chibahwe chiye achitengesa, achienda usiku achitengesa. Izvozvo zvokutaura kunoku, nzara iripo kudandeko inotsviriridza, inotsvuka moto. Saka ipo pachiri kudzimba ndichocho chokuti iyeyedza iyo adobatiwa usiku nongoro yochibahwe achibira vanhu chimwa achienda nacho kuyambuka kuMozambique uko kunotengesa, vanhu vachipano nzara. Zano chindopandoti inde ndiye munhu watinoda wakareyo. Vanhu vanocha inde vangaite seiko kumaraini ikokoko kukapiripiri uko kunaka kukatarira uko vanocha kubayiwa. Saka vanandoti aiwa regaite zvaanoita munhu uyu, ndagore riya dobaya vanhu. Zano PFO iri kupfuwaedzai kumupa masimba maninge ekuita izvozvi.
Apo patudzo 7 apo ndokuchingamidzai nese vateereri nevanotepfenyu wacho tisando kuna sisi zvitendo mawere aiwa nyuzi munoverenga zvenyu. Ndiroda kutora nyaya yemadokta kuti vari kuramwa mabasa nhasi, vari kuita izvozvo zviraiti bati nyaya yangu inozochema nayo ngeyekuti vanoti vapedza kuramwa mabasa vasina chavapuwa, kana kuti chavachine musoro unoona wobva wadzoka hiri mabasa. Apa vanhu vakafa kumashure uku bati vasati vanisa kupedza bhato yacho, vasati vapedza kuhondo yacho, vanodzoka hiri mabasa, vandonyengerwa ndimatusi mabasa. Saka vanhu vangu vanoonekwa kutorasikana noupenyu hwavo. Gare gare munoramba kuti mauda futi imwe yakadini yakawanda. Saka zvingoriraiti nekuti mugarai manyasa kutaura kuti isu tida manyusa. Kana pasina vanyusa hatidzoka kubasa. Vanhu tida 7000 inoenderana nemari iri manyusa. Kana pasina vadaro hatizodzoka kubasa kuitira kuti vanhu vasafeba, vanhu vasatambudzike kuti mukati gare gare madzoka gare gare. Inini masivo sevhanzi ndimi munotokanya basa ino.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vachitaura vari munzvimbo dzakasiyana-siyana maonero avo. Mashako avo haanei nechekuita nepamire Studio 7. Tinokukokai vateereri kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munzvimbo dzamugere kanawo muupenyu hwenyu. Nhumwa mbiri dzemutungamiri weAmerica kuUkraine dzinonzi dzakabatsira mukunyorwa kwegwaro dzichikomekedza hurumende yeUkraine kuti itange kuferefeta mumwe ari kuda kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica akamirira bato reDemocratic Party vaJoe Biden. Izvi zvaburitswa nebepanhau reThe New York Times. Gwaro iri rinonzi rakarongwa nemumiriri weAmerica kuEuropean Union vaGordon Sondland pamwe nevaimbo vemumiriri weAmerica kuUkraine vaKate Volker. VaVolker vakapindura mibvunzo pamusangano wakaitwa nemakomiti eparamende neZuro mushure mekunge vadomwa zita ravo munyaya inobata vaTrump. Apo vakafonera mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky muna chikunguru gore rino. Sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation rinoti riri kushushikana zvikuru nedanho rakatorwa nehurumende rekurambidza vanofambisa dzimari nenharembozha kuti vange vachipa vanhu kana kutambira mari dzavo dziri dzemusho kuburikidza neEcoCash. Mukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai vanoti kunyange hazvo banga guru renyika rakazorerutsa nyaya iyi richibvumidza kuti vanhu vakwanise kugovana mazana edhora, mari iyi ishoma kwazvo kunhengo dzavo sezvo dzichihodha kubva kuvanhu vekumaruwa, vazhinji vacho vachida mari iri yemusvo sezvo vasina nharembozha. Ngatinzwe hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvakatipa kushushikana zvikuru. Mukaona mamiriro akaita kushanda kwedu semavenda, kushanda kwedu semainformal traders. Tiri kushandisa kunyanya-nyanya EcoCash kuti tikwanise kundohodha zvinhu zvedu, kuti tikwanise kuita matransactions nemacustomers edu. Tiri kushandisa EcoCash and macashing wire ndeimwe nzira yatanga tichishandisa, macash out wire ndeimwe nzira yatanga tichishandisa. Saka zvakatishungurudza chose kuti kuhurumende inogoisa urongwa hwakadai pasina kumbowanikwa paita hurukuro nevanhu vachaafekti vakaita sesu zvinenge zvichifamba sei. Saka isusu danho iri hatisi kuritambira, danho rakaitwa nechimbi chimbi chakatishamisawo kuti ndiani chaichi ari kubatsirika nedanho rakadai, kana kusiri kutoramba tichiomesera vana veZimbabwe varamba vari pakuomeserwa nemamiri akaita upfumi hwenyika.
Asika wawadzai nzira dzekubhadhara nadzo dzakafanana nedzekubhadhara neRTGS hadzina kuvharwa. Munogona kungoramba muchishandisa nharembozha dzenyu kubhadhara zvamune muchibhadhara.
Aiwa, topamuenzaniso munhu anotengesa madomasi unobva waita naRTGS mangani pazuva. Hazvibudi, tatasa munhu ari kuda kundohodha zvinhu zviri kubva kumusha. Pamwepo vanondinohodhera vanobva kumusha vanenge vasina kana mabhengi akaunza. Iko keshi yanga yakarerutsa basa maitiro atanga tiita basa. Saka zvemaRTGS yes tinozvibvuma kuti zviriko, asi zvinoshanda kana kuita matransactions atingati mahombe mabig transactions aya, asi pazvidikidiki zvekutengeserana zvidikidiki mumastreets haiwa haigoni kutibatsira. Ndosaka tichiti ngaishande pamwe chete, kana ari maRTGS ngashande side by side nezveecocation, nekuti ndo zvinotirerusira kuti basa redu rifambe zvakanaka.
Saka muri kukundikana here mukuwana mari yemusvoo kumabhanga kuti muzochemera iyo nyaya yeecocation?
Hakuna mari kumabhengi. Ukaenda nhasi zvezvi uchida kundowana mari, unopedza zuva rose wakagarira pasina kana sendi raunowana. Endeye hurumende inozviziva kuti hakuna mari kumabhengi, ende tata ukwanisa kuita matransactions edu kuburikidza neecocash. Kana vava kutivharira futi ecocash, vativharira futi mari isingabudi kumabhengi, vanoda kuti tishandisei. Kuomesera vanhu vagara vari kurarama munzira dzakaoma, tikutrai kuriritira mhuri dzedu nekushanda tichiita mabhizinesi kuti abudirire. Hurumende yacho yatinotarisira kuti inoisa mitemo inorerutsa mabhizinesi edu, yakuunza isa mitemo inotikanganisa kushanda, hazvina kana nemusoro wese.
Tiri kuonawo kuti Reserve Bank of Zimbabwe yakazotora danho rekurerutsa nyaya iyi, yakabvumidza mari inoita zana remadhora kuti inge iri inowanikwa pacash in kana cash out ipapa. Muri kutambira sei danho iri?
Hatizvitambiri nokuti $100 haina zvainoshanda. Izvezvi ndikabva kumba kwangu makuseni ndikasiyira mwana wangu ari kuenda kuchikoro mari yetransport, ndikamupa mari yelunch. Nini ndikatora mari yokuti ndikwire kombi kubva kumba kwangu kwaifiridzi kuenda mutauni nekudzoka mutauni, nekutiwo mudzimai wangu ari kuenda kumusika awane mari yokuenda nokudzoka. Hayatoperi $100, haina chainoshanda. Imari isina value yainayo izvezvi. Ngazvingodzokera pazvanga zviri kuti kana munhu aida kutora mari yanayo mubank make ngaangotora yakangokwana. Kwaiye ingaita nyika here yekuti munhu unoudzwa kuti tora mari yakadai muakaunti vako? Masezinzi ako wakashandira iwewo, wakunzwa kuti tora mari yakadai usatora yakadai. Aiwa, zvinhu kana zvichiitwa ngazvigadziriswe zviri sustainable, zvinochinja zvinhu ramangwana revanhu zvichichinjawo. Kwete izvi, these are piecemeal solutions. Hatina kwatinosvika senyika. Ngatiite serious, hurumende yedu ngaite serious. Kana ichiita masolutions, ngaite masolutions asingaramba achiomesera vanhu vagara vakaomerwa. $100 pazuva haina zvainoshanda.
Saka mune matanha amuri kutora here pamusoro penyaya?
Aiwa, tamirira kuti tichiona. Tinoona vamwe pane vamwe vakaendawo kumatare edzimhosva, tinodawo kuona kuti zvichabuda zvakadii. Endewo kudzosa kwavaita mamwe mazvemakeshi ini nezvimwe zvakadaro izvo tiri kuzviongorora futi. Ende seboka isusu sevanhu vaafektwa nenzira hombe, tichataurawo nemagweta edu tione kuti ndeapi matanho atingatora. Kana kuri kuti vamwe vaenda kune matare edzimhosva havana kubudirira panyaya iyi, nekuti vanhu chaivo chavo vari kunatso kuafektwa. Tingati 3/4 yevanhu vari kushandisa ecocash pabhizinesi ndivo vanhu vari muinformal trading. So zvati afecta, ende tichatova matanho ekuprotekta mamembers edu.
Avo vanga vari mukuru wesangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, vaSamuel Wadzai, vachitaura vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nainzwisa yemumhanzi wababa Harare achiti the reason why uchiuya kwamuri mangwanani ano uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvinhu zvoramba zvakaipa muzvipatara zvehurumende. Vanhu vakagariswa pangandu holding camp kumanikaland vopesana padanho rekuti vanogariswa papi patsva kumachimanimani west. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. anokuonekai nemufaro, ndini Rachel To, ndiri muWashington DC, ndichiti muve nezuva rakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande achikupai nhau dzendebele. Soku isikati.